zvino wadza kurasikirwa nemumwe wedu haisi mhuri yavo chete yarasikirwa asi ndingati mhuri yese yezimbabwe zvikurukuru vemuindastry yedu yemaarts ndingati neart indastry yepasi rese kurasikirwa kukuru chinorwadza ndechekuti muupenyu hwedu mabasa edu atinoita aya kazhinji vanhu munozotanga kuona kukosha kwomunhu aenda munhu anodikitira kushanda achivhura mikana yakawanda zvavaiita materevhizheni nemalive show zvaakutanga kuita mitindo kune vechidiki iko zvino izvi asi makore avakatanga zvinhu zvazvisingabhadhari kana mumazuva avo kupedzisira vanga vachirwara serubatsiro huchishayikwa ndofunga nguva dzakadai dzokuti tete akungoti isusiwo vazhinji vemuzimbabwe muchiona tichiedza kuti tiitewo zvemitambo izvi hakusi kuti tiri marombe asi kuti kuedza kutsvaga kurarama kuraramisa mhuri nekusimudzira unhu netsika nemagariro evanhu vedu vomuzimbabwe nepasi rose asi hatimbovapii mukana wokukoshesa nekuremekedza vanoshanda muindastry yemaatsu.
Kunewo here masangano aivari mumaatsu umu anobatana pamwe chete nokubetserana nevanenge vashayikirwa mukati nevazhinji vari muindastry iyoyo?
Ndodambudziko hombe ratinaro panomboedzwa kuti pangovhurwa masangano angabatsira asi zvinhu zvacho hazvina kwazvinomboenda. Kumusic ndokunenge kunotori nezimura iri kukwanisa kuti ingabatsira asi kune zvekuexcise nezvekunyora nezvekumafirimu hakuna kwaungapindinganyatso kuti ndonopotera kuti ndowana rubatsiro rwupi. Tinokurudzirawo kuti chichemo chedu de chaikwanisa kuwana nguva nemikana yekugara pasi tichinyatsokuronga nokuti idambudziko rinoramba richingodzoka gore negore zuva nezuva. Zvino hazvii zvinorwadza muchinge masangana nemadambudziko akaita saya sasangana nawamukoma Lawrence izvozvi.